Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kunyana 9/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodzinga basa mutongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Edith Mushore. Vana veZimbabwe votaura pamusoro pekushaya kwamambokadzi Elizabeth wekuBritain uye kudomwa kwane vanji vavo Charles samambo weBritain. Darira magistrate rinorasa chikumbiro chenhengo dzeparamende dzeCitizens for Coalition for Change vaJob Scala nava Godfrey Stole chekuti vachuchisi panyaya yavo yekunyatsime vasungwe nemhosva yekuzvidza dare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vadzinga basa mutongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Edith Mushore mushure mekunge vavanikwa nekomiti yakaumbwa nemutungamiri wenyika kuti itarisise nezvekushayikwa kwavo pabasa vasina kupa zvikonzero vavanikwa vaine mhosva yekunge vasiri kuenda kubasa. Justice Mushore vakapedzisira kuenda kubasa muna chikumi gore rapfuura. Darira magistrate nhasi rarasa chikumbiro chenhengo dzeparamende dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinoti vaJob Scala navaGodfrey Stole chekuti vachuchisi panyaya yavo yekunyatsime vasungwe nemhosva yekuzvidza dare. Izvi zvinouya mushure mekutadza kuvapa magwaro ekuti vagadzirire kuzvidzivirira panyaya yavari kupomerwa kana kuti state papers musi wa18 Nyamavhuvhu sezvainge zvatarwa nedare. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vataura Emanuere varasa chikumbiro chavaSikala navaStole vachiti vachuchusi panyaya iyi vaMike Oreza navaLancelot Mutsokoti havana kuzvidza dare vachiti mutemo unovapa mukana wekupa vaviri ava magwaro avari kuda kubva musi wakatarwa zuva richatongwa nyaya yavo kusvika pasara mazuva maviri kuti nyaya iyi itongwe. VaManuere vati mutongo wakapiwa nemumwe mutongi wedare amai Feresi Chakanyuka wekuti vachuchusi vaifanira kunge vapa vaSikala navaStole magwaro enyaya yavo musi wa18 Nyamavhuvhu wainge usina kuchorwa vachiti pachine nguva kuti nyaya yavo itange kutongwa musi wa15 Mbudzi gore rino. Rimwe remagweta avaSikala vaFred Masarirevhu vanoti havana kufadzwa nemutongo wanhasi.
Asi tinova takashamadzwa nezvataurwa nedare nhasi nekuti musi wa18 August dare rakatonga rikati mapepa anofanira kunge achipuwa musi wa18 August. Saka tikutokashamadzwawo kuti sei dare rauya rasvika pamhedzisiro yekuti musi wa18 August hapana kunge papuwa nguva yekuti mapepa apuwe. Iro dare rakange rataura kuti musi wa18 August na5 o'clock mapepa anenge apuwa. Zvichireva izvo kuti pane mutongo, pane pati yemutongo isina kunge yakanyorwa pamapepa.
Rimwe wogweta ravo vaJeremiah Bhamu vati zviri pachena kuti vachuchusi havana humbowo panyaya iyi ndosaka vari kutadza kuvapa magwaro. Vati zviri pachena kuti izvi zviri kuitwa kushungurudza vaSikala navaStole.
Saka zvese zvavaya kutaura muda izvi ingori nyaya yekuti vatsvake nzira dzekunzvenga nadzo zvikumbiro zvatiisa pamberi pedare kuti varambe vakachengetedza vaSikala.
Zvichakadai vaBhamu vakumbira dare kuti rigadzire mutongo wamai Chakanyuka kuti utare zuva chairo nenguva yekuti vachuchusi ava vavape magwaro kuti vakwanise kugadziri kugadzirira kutongwa kwenyaya yavasikala navasitole. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga kunyatsime zvichitevera kupambwa nekupondwa kwenhengo yebato ravo muzvare More Blessing Ali muna Chivabvu. Mune imwe nyaya, Dare harina kuzopa mutongo panyaya yedzimwe nhengo dzeTriple C dzinoti muzvare Johana Mamombe, vano vemiriri weHarare West muparamende namuzvare Cecilia Chimbiri. Sezvo mutongi panyaya iyi amai Faith Mushure vatadza kuuya kuDare, mutongo uyu wave kuzopiwa nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekutaura manyepo kuti vainge vakapambwa vakatochwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori muna 2020. Gweta revaviri ava vaAlec Mchade hama vati vange vachida kuti mutongo uyu upiwe nemusi wechina, asi vazobvumirana nevachuchusi kuti upiwe nemusi wemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mambokadzi wekuBritain Queen Elizabeth II vakashaya nezuro manheru vari kumuzinda wavo weBalmoral Castle. Mambokadzi Elizabeth II vanga vava nemakore makumi mapfumbamwe nematanhatu ekuberekwa uye vakagara pautongi uhu kwemakore makumi manomwe, izvo zvinopfuura vamwe vatongi vose munhoroondo yeBritain. Zvichitevera kushaya kwavo nevanji vavo, Charles uyo ane makore makumi manomwe nematatu ekuberekwa akabva agadzwa pachigaro chekuve mambo uye vachazivikanwa nezita rekuti Mambo Charles wechitatu. Mumashoko avo enyaradzo mushure mekuzivisa kuti mireza yeAmerica idzikiswe zvishoma, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vakati mambokadzi Elizabeth II vakakwanisa kudzikamisa nyika zhinji panguva yekupinduka kwezvematongerwo enyika pasi rose, vachiti ndo vakakwanisa kubatanidza nyika dzegungano reCommonwealth. VaBiden vakati vanotarisira kushanda zvakanaka naMambo Charles III. Mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vakatumirawo mashoko enyaradzo kumuri yamambokadzi Elizabeth II. Asi rimwe bato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF rakati harichemi kufa kwamambokadzi Elizabeth II, richiti rufu rwavo runovarangaridza nguva yakaoma yakaonekwa nevanhu vemuAfrica, kusanganisira kutorwa neBritain kwenyika yava kunzi South Africa iko zvino, vachiti kubva panguva iyi vagari vemunyika iyi havana kuzombowana rugare. Vamwe vakatumira mashoko enyaradzo vanosanganisira vaimbova mutungamiri weAmerica vaBarack Obama, vaBill Clinton, vaJimmy Carter, vaDonald Trump navaEmmanuel Macron vekuFrance. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain vari nhengo yeZanu PF, Dr. Simba Mavaza, akatanga nekuvabvunza kuti mambokadzi Elizabeth II vakanga vari munhu akadii.
Mambokadzi Elizabeth vanga vari munhu anodikanwa zvikuru nevanhu vake. Ava munhu anga ane dedication, ane kuzvipira mubasa rake reumambokadzi. Zvinoonekwa nekuti mazuva maira apfuura vakanga varitori pakati pekutambira mutungamiri wehurumende mutsva nekutambira kusiya basa kwemumwe mutungamiri wehurumende vaBoris Johnson nekutambira muzvari Liz Truss. Tungoti maawa angangopfuura makumi mairi nemana 24 hours mashoko robva rasvika rekuti vashaya. Saka zvinoratidza kuti munhu anga akamira pabasa rake kusvika pakupedzisira. Zvekare nyika ino yeBritain vanhu vanofarira, vanoda mambokadzi wavo, vanoda unhu hwavo, vanoda culture yavo, vanoda magariro avo. Zvekuti iko zvese zvichitaura kudai, so kuBuckingham Palace vanhu vakazara pagedhi vari kuombera maoko kuratidza kuremekedza mushakabvu mambokadzi Elizabeth. Vamwe vekuScotland vakazara kuScotland. Zvinoratidza kuti anga ari mambokadzi aibatanidza vanhu, nekuti maScottish, maWelsh, maIrish vese kunyange vane pavasingawirirani vakaungana padzimba huru pamizinda yamambokadzi vachiratidzira kurwadziwa nekushayika kwaita mambokadzi.
Zvinozivikanwa here kuti vakashaya nei?
vari kuda kuti mambo kadzi vanga vasinganzwi zvakanaka hakuna ati audzwa kuti chii chaizvo chazoita kuti vazorore zuva ranhasi asi mazuva aisi apfuura aya vambo vanga vari kungooneka kuti nguva nenguva pane nguva yanga vaakutadza kufamba vaakufamba vakabata mudonzo semunhu aimbofamba asina mudonzo mazuva ese saka hakuna atinyasara kuti chirwere chaita kuti vazorore chii but kune kufamba kwenguva zvichazotaurwa kuti chii chasimbisa machana chiremba havana kutsanangudza kuti vanga vachisimbirwa nei asi vaingoti vanga vasinganzwi zvakanaka
Dr. Mavaza zvino chii choitika apa ava kutora chinzvimbo chamambokadzi Elizabeth ndiani
mambokadzi pavangoshaya zvanga zvakagara zvakatorongeka kare kuti mwana wakomana wavo dangwe ndiye anotora umambo saka agadzwa umambo pangoshaya mambokadzi ndi mwanakomana wavo ainzi Charles iko zvine zvaakunzi mambo Charles vechitatu uyezve tinoti pakugadzwa kwavo uko kwavanoita simba kana kuti pachirungu power haifanirwi kumbosiyiwa isina kuzadzikiswa kana kuti you can never leave the power in vacuum saka mambo vachingoshaya mambo kadzi achingoshaya mambo Charles achibva angogadzwa privately but kuchazova haku nezuva pavachazoratidzwa kuvanhu samambo Charles vechitatu
vanhu vanoona sei mambo Charles vechitatu ava vanodiwa zvakadii
sezvaitika nhasi kuti atotanga kudaidzira kana kuti chidaidziro chikuru prime minister venyika ino vastras vatodaidzira kuti long live the king zvodaa kuti tatoshandura madaidziro anga aripo nguva yese ainzi long live the queen for the past 7 years tatotanga nhasi kuti long live the king zvinoitika ndezvokuti mambo umambo hwemunyika muno hauende kunovhoterwa saka kuti unyatsoziva kuti vanhu vanofarira uyu here hatina geji hatingaratidza nayo
Dr. Mavaza munofunga kuti kuchinja kimambo namambokadzi Britain uku kuchachinjawo here ukama hwezimbabwe nebritain
ongu pachava nekushanduka kwakati kuti ndinati munzwise kuti mambo Charles ndiye munhu akauya kuzimbabwe patakaita kuzvitonga kuzere ndo vakapa zimbabwe mureza wedu vachigovana mureza uyu vachipa kuna vamugabe asi pasinapo kudaro mambo haana chakanyanya kuwanda chaanotaura pamusoro pedzimwe nyika nekuti haaiti nezvematongerwo enyika yatingati political leadership anowana matongerwo enyika ndiprime minister saka ukama hwebritain nezimbabwe ndinoona kuti hausi kushanduka nekuda kufa kwamambokadzi
vanga vari chizvarwa chezimbabwe Dr. Simba Mavaza vari parunare kubritain natanonoka wande westudio 7 tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mubatanidzwa webato guru rinopikisa mutunisia wenational salvation front wati nhengo dzavo kusanganisira bato raimbove nesimba guru reanhada unogona kusapinda musarudzo dzemuna zvita dzekutsiva dare reparamende rakaparadzwa nemutungamiri wenyika Vakia Said izvo zviri kuendesa mberi gakava rezvematongerwo enyika munyika iyi chikwata chenhengo dzedare reparamende reamerica dzinobva kumapato ose chichitungamirwa nava Stephen Murphy vekuflorida vari nhengo yebato redemocratic party chapeta rwendo rwacho kutaiwan nhasi chishanu runove rumwe rwenzendo dziri kuitwa nevakuru vemuamerica mumasvondo adarika panguva apo dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka nevechidiki riri kuramba richiwedzera munyika mutungamiri wesangano rezimbabwe civil liberties and drug network vawilson box avanoshanda nevanotora zvinodhaka vanoti zvakakosha kuti pavakwe nzvimbo dzinobatsira vanenge vakwanisa kukunda dambudziko iri mumatunhu makuru ose emunyika Vabox vanoti parizvino nzvimbo dzinobatsira vanenge varegera zvinodhaka kuti varambe vachinaya ishoma uye dzinodhura, izvo zvinozoita kuti vanenge vambosiya zvinodhaka vadzokere zvakare kumisha yavo kwavanozonosangana nevamwe vavaitora navo zvinodhaka. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7 navaBox nezvenyaya iyi.
Chingakwanisika kuitika ndechekuti takakwanisa kuwana isusu marehab centers akati kuti ngatiti for example each province yeZimbabwe inofanira kunge ine rehabilitation center ine vanhu vakadzidziswa basa racho kuti vanhu vanokwanisa kubatsirwa sei, nekuti ichokwadi kuti pane vamuzvishuwa vekuti vanokwanisa kudzorereka kubva kumatrucks vaya vanenge vachangotanga vai vaya sii vanokwanisa kubatsirika, bari pane vamwe vekuti unonyatsaati panapa uyu munhu takatomuluza kwanisa kumbatsira. Saka zvinhu zvaakutodiwa nezvinhugapa vakwemasenda sakati kuti koita vanhu vakadzidzira basa iroro, I think tinokwanisa kubudirira.
Zviri nyore here kuti mhuri dzibude pachena kuti pane nyaya iri kunetsa nyanya pavana vavo vechidiki vanenge vari kutora zvinodhaka?
Handi nyoreba, nekuti mhuri zhinji dzinofila yatinotiwo pachirungu stigma, vanofunga kuti vakabuda pachena zvinonyadzisa. Asi nemamiriro azvaita kuti Kristome kana kuti dombo guka makafela, mwana anonge akutongobuda pachena ega kuti mwana ari kurwara, ndopaunotozoona vabereki vaakubuda. Asi parizvino pane kakakunyara kachiripo, kana kuri kunzizvo vakada kubuda pachena vanogona kuuya votaura nyaya yavo asi muchivande, ndokazhinji kacho. Saka tinenge tichitokurudzira kuti mwana akaita dambudziko remadrugs hapana chekunyara, nekuti mwana anenge akutorwara, ende tinogona kuita sei kukumushaya mwana iyeye atisiya.
Zvinoratidza sei kuti mwana apinda padambudziko iri?
Nzira dzakasiyana-siyana zvichienderana nekuti mwana anotora dhiragi rakaita sei. Semuenzaniso, mwana anotora crystal meth anogona kugonyarara zvimwe zveya zvekuti unoti mwana uyu aisimbotaura kuchii changu kuti arambe akanyarara, and then mwana anogona kurara zvemazuva matatu kana anodarikidza akarara mwana ozomuka. Mwana anogona kuita yatinotiwo pachirungu mumbling, kutaura zvisinganyatsonzwisisika kuti mwana adautaura kuti chiko, kana kuti mwana anogona kuita iye sondo asati amborara, unonyatsoona kuti mwana uyu pane zvaakuitika paari. And then mamwewo madrugs anoita kuti mwana kana akamhenga ari munhu ari akarongeka, mwana achinyatsochenawo zvakanakanaka, unozongoona mwana aangoita zvechina china, mwana akupindura vabereki kana kuti mwana angoita hasha dzisinganzwisisiki. Ndo zvimwe zvinorakidza kuti mwana uyu aapa madrugs. Uyezve nekuba mumba, mwana anogona kutora zvinhu zvakangowanda wanda mumba achinotengesa. Imuchinoshaitwa zvinhu zvedu zvirikunyatsofamba sei?
Vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network vaWilson Box vachitaura naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Dzimwe mhuri dzinodarika makumi mashanu kusanganisira rimwe svikiro dzainge dzabviswa papurazi reWaterloo mudunhu reMashonaland West gore rapera dzichikandwa pedyo nemugwagwa unobva Harare uchienda Chirundu dzakabviswa zvakare nechisimba mwedzi wapera dzikanokandwa pakati pesango. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mudziti wedunhu reHurungwe vaAndrew Tizora vanoti vanhu ava vakazobviswa zvakare mwedzi wapera sezvo zvakaonekwa kuti munzira mavainge vagere vachionekwa nemunhu wese aipfuura zvainge zvisingapenyi kachimiro chakanaka.
Isu tiri ekoti vakatobviswa nekoti papapa, so hatizi vangozvidzokera kwamakabva, because pamuri apaite doesn't paint a good picture of the country, and imimi makangozvigadzikira you've not changed your status muri panzvimbo papi. Ipapo dzokerai kwamakabva, then you can see your issues from there.
Mumwe ari kugara musango ndiva Maxwell Chatima.
Nokuti kuti tibve parod up takavingwa nemapurisa usiku, takasungwa usiku hapana kumato 5 munhu mupurisa aita zvokugugudza padoso achivhura chivheni tora murume achienda naye, kana usina kupfeka bhurugwa hokozi takasungwa takaenda. Koti yedu yaitifanira kuitwa the same day tichivhariri taka registry takapedzisira ati no ndipo hamanyisirei ngavadzokere. Takarara kumasales tiripo 317 tarara kumasales takamuka kusema takazoendeswa tikatiwa mafinger proof takazoendeswa kukoti.
Tima vanoti vati Zora vari kuvanyepera kuti vari kutsvaga pekuvagarisa asi pasina zvavari kuita.
Sango, wakavaisa ridhi nokuti Dzora akatinyepera mumwe tine asisiri tega takapiswa kai pano vari pasaiko esa akavanyepera kafoni akafonera naye akati kuti vanhu vekuku tikuvadzosera. Kwakare dai pasina nhamo dza mambo akashaika ingadai tatipedza nezvazvo uye akatifonera imi mukudzosewa nomumai manje isu nesuwo tikudzosewa mumai manje tagara takateerera kuti Dzora asi tindavashayawa parodhi tagara takangoteerera kuti
mumwe anoti akagara pamugwagwa nemusango kwemwedzi mupfumbamwe kusvika pari zvino vaMatthew Mapudzi vanoti upenyu hwakavaomera.
Tikatangomirira munoona kurarama 9 months iko zvino tapa 10 months tigere so tiri panapa tigere tikatarisa kuti hurumende inotibatsira zvinhu zvakatooma tisina zvatatitadii takutongovimba kuti vepromisi vari nani.
Asi vatizora vanoti vanhu ava vainge vazvigadha zvisina mvumo ndokubviswa nematare.
Those people settled themselves a property muriti.
Okay.
So we really have no obligation to look for alternative land for them. Vanga pana kudzokera kwavakabva vachiparana.
Vakawanda vevanhu ava vanoti havana kwekuenda sezvo vakabva kumisha yavo makore akawanda apfuura. Hatina kunzwa divi remapurisa kuti sei vakarova vanhu pavaivabvisa sezvo mutauri wemapurisa murinhu remashonaland west amai Margaret Chitove vati titaure nemutauri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponyati vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Kunyange vanhu ava vakadzingwa vakawanda zvekusvika kumhuri dzinodarika zana nemakumi mashanu vamwe vavo vari kutsvaga misha munzvimbo dzakapoteredza vachibva musango mavakakandwa nehurumende umu. Mhuri idzi dzakabviswa papurazi rewaterlaw rinove rava James Chigwedere dzichinzi dzakanga dzazvigadza zviri kunze kwemutemo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo, chikwata chenyika cherugby chemacheaters charohwa necanada 31-7 mumutambo wekutanga wemakundano e2023 World Cup ari kuitwa kuCape Town kuSouth Africa. Kurohwa uku kunoreva kuti macheaters abuda makwikwi makuru eWorld Cup. Zvimwe zvikwata zvakarohwa zvabatana nemacheaters zvinosanganisira Hong Kong, Uganda, Jamaica, Tonga, Portugal neSouth Korea. Mumitambo wenhabvu uchange uriko mangwana weCastle Lager Premier Soccer League, Blawe City ichange ichisangana neCranbourne Bullets kuBaba Fields, Ngezi Platinum ichisangana neBlawe Chiefs kuBaobab Stadium, kuchiti wawa ichisangana neFC Platinum kuAscott, Harare City ichisanganawo neZPC Kariba kuNational Sports Stadium.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven super guinea. Was a Friday, my sweet.
Muchikamu chedu chemimanzi, svondo rino tinokupai hurukuro yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 nemuimbi wemusambo wejazz. Vachidzidzisawo zvakare muchikoro chepamusoro zvemimanzi muzvare Rute Mbangwa vari kuHarare.
Rute mungwe mukunda wekwamakoni anoimba munyori wenziyo anotsikisa musambo weAfro Jazz Township Music uye Afro Contemporary Music. Anovazve mudzidzisi wezvemumhanzi muzvikoro zvedivi zvizvi my high school.
It's very bright, but always we miss you.
Ko imimi zvemimhanzi zvimakazvitanga rini?
Ndakatanga zvekuimba ndichiri mudiki ha chipo chakatoonekwa kwataiti chipao children's arts performing workshop. Chakaonekwa ndine makore pfumbamwe ndaingopiwawo nzvimbo dzekungoimba mumitambo yataiita ndokungokuro ndichingofarira zvemitambo yakasiyana siyana taidzidza kuridza mbira kuridza marimba kuridza ne mamwe mainstruments echirungu ataidzidzirawo akaita semagitare mapiano nezvakadaro. Kuti kuimba rabasa ndakatanga muna 2002 ndokutsikisa damba rangu refu rekutanga muna 2004 kubva ipapo handina hangu kuzotarisa shure ndakazoitawo mamwe madamba refu kumberi ana kumanginde vanarute zvese zvichingofamba zvakadaro.
Saka muchikura vabereki vaiti kudii semwanasikana muchida zvemagitare kudai?
Ndichikura changa chiri chinhu changa chisingatarisirwe kuti mwanasikana ave achiita zvemagitare. Chero ivo vakomana vanga vasinganyanyotarisirwe kana kukurudzirwa kuita zvemagitare, zvaingoonekwa sezvinhu zvine chirombe-rombe mukati zvisina upenyu hwemangwana.
Saka pari zvino kamuri kurova kari kukupai manyemwe ndekapi? Timbokati chwa.
Apa mandioni meseraka zvakafanana nekubara vana ombwanzi sarudza kuti waunodisisa ndeu dzese ndodzida mufunge vadzidika dzese ndodzida.
Aiwa, tinotenda hurukuro namuzvare Rutembangwa vanoimba jazz music vari muHarare. Vateverei paFacebook, vateverei paInstagram. Tokusiyai muchinzwa kamwe kedzimbo dzavo kanonzi Tifunge Iwo. Ini ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tirikuenderera mberi tichitarisa nezvekushaya kwamambokadzi Elizabeth II vekuBritain uye kudomwa kwane vanji vavo Charles samambo weBritain. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera takaitimbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanodzinga basa mutongi wedare repamusoro rehigh court justice edith mushore mushure mekunge vavanikwa vaine mhosva nekomiti yakaumbwa nemutungamiri wenyika kuti itarise nezvekushayikwa kwavo pabasa. Dare ramajistrate rinorasa chikumbiro chenhengo dzebato reccc chekuti vachuchisi vavanikwa vaine mhosva yekunonotsa kuvapa mapepa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Gaino Gumede Saidi.